mangwanani akanaka vatereri tinosangana mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 8 gurume 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 kunyange hazvo imwe mitemo yekurwisana nechirwere ichi yanyevenyutswa. Vazvare Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Maroa vachamira mberi kwedare ramagistrate nhasi kunzwa mutongo wechikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakashaya nezuro uye vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe kusvika pari zvino vachiri chiuru chine mazana mana ane makumi masere nevashanu 1485. Vanhu gumi nemumwe 11 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vachichitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi manomwe nevasere 578. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nevashanu 205 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevaviri 192 vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevatatu 133 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zvitatu nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nemumwe 36,271. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana 33,834. Zvichakadaro mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vari kukurudzira vanhu kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vayambira kuti chirwere ichi chinogona kudzoka kechitatu zvine ukasha kana vanhu vakasangwarira nekutevedzera mitemo yeWorld Health Organization. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rapera vakarerutsa mimwe mitemo yeCOVID-19 sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere ichi huri kudzikira. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata varusike.
Ndingati kuyevedutswa kwelockdown kwakatidakira kuti vanhu varikwanisa kuzvisevedzera vachiraramisa mhuri dzavo. Asi yambiro kune ruzhinji rweZimbabwe nderekuti ngatiregerei kuvarayirwa. Kunyanya-nyanya takatarisa nhau yekuzvidzivirira kubva muchirwere cheCOVID-19 nekuda kwekuti chirwere ichi haisati chapera, tichinacho, tichine dambudziko guru ratakatarisana naro, uye tinogona kusangana zvekare neyavanoti third wave yeCOVID transmission.
Murikurudzira kuti veruzhinji voita sei chaizvo varusiki?
Zvinenge zvakakosha kuti veruzhinji veZimbabwe tirambe tichitevedzera maguidelines anotaurwa neWHO aya, kupfekwa kwemamasiki nemazvo, tichivhara miromo nebudo, kugezwa nekwemaoko, kuona kuti taregedza kuenda mune magungano mune vanhu vakawanda, kushandisa masanitizers. Zvese zvinhu izvozvo zvinoramba zvichifanirwa kutevedzerwa nekuda kwekuti dambudziko reCOVID harisati rapera. Tikasangwara tinoita dambudziko seratakaita muhorodhe yeChristmas nenyuwere.
Mungajekesa zvakaitika pamazuva aya?
Apo takaona vanhu vakawanda vakataka kuzobatwa nechirwere. Vamwe vakarasikirwa neupenyu nekuda kwekufarisa kwatakaita muhoridhe iyoyo yekisimusi nenyuwere. Saka veruzhinji ngatirambei tichitevedzera zvese zvinotaurwa zvinotibatsira kubva mukudzivirirwa. Asi tichikurudzirawo zvekare veruzhinji kuti kana mukana wauya wekuti tibayiwe dhoba, ngatiendei neuwandu hwedu tinobayiwa.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabayiwe dhomba iyi?
Nekuda kwekuti tikasabayiwa vanhu vakawanda hatikwanisi kunyatsodzivirira dambudziko recovid-19. Ivo vanoti pachirungu tinofanira kubayiwa, muno vari kutaura nhamba inosvika iyo 10 million.
Sei nhamba iyo yakakosha?
Kuti tiwane yavanoti herd immunity, inoreva kuti tinenge takwanisa kudzivirira veruzhinji kada tabaiwa neuwandu hwedu.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai kusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reMDC Alliance rinoti sachigaro waro muzvare Tabitha Khumalo vachiri muchipatara mushure mekukuvadzwa nevarume vakavapindura mumba mavo mambakwedza MC wemugovera kusoustown muBulawayo. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fatayo vanoti muzvare Khumalo vari kupora zvishoma zvishoma sezvo vakarohwa nekubayiwa zvakaipisisa nevanhu vasingazikanwi vakange vakapakata zvombo. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fatayo vanoti vanhu ava vanonzi vakavatorera nhare mbozha dzavo pamwe chete nemidziyo yemumba inosanganisira television. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Zvina kumira zvakanaka vanhu vari kuda kutikanganisira musangano leadership yese vara kuikanganisa. Vakasvikirwa nevarume vanekapakata futi vaviri masoro vaviri apfuura vakarohwa zvakaipisisa. Vakanyanya kukwara ruoko nemakumbo kuti vanokwatisizira kunonga vasigona kufamba. Varuma vakasvika kubamba kwedza kwakuda kuedza pamba paonarebo Tabitha Khumalo kuBulawayo. Vakavarova vakatora mafoni kuti vanokwatisa kuita mafoni avo avanoshandisa matatu akatorwa nevarume ava.
Saka pari zvino munoziva kuti vakadii?
Pari zvino vari kuchipatara kwavari kuongororwa nekurapwa. Zvinonzi zvinhu zviri inenge zviri kufamba zvakanaka. Vanenge vari kuimprova asi havasari vakukwanisa kuti vafambe zvakanaka vega nekuti makumbo ndivo anenge akanyanya kuzirohwi zvakasimba. Asi tikutarisa kuti pakondishoni vakapinda vanayo nezvavari izvezvi pane musiyano uripo. Tinotenda vanhu nyika yese iri kunamata iri kunamatira German Homes mama vedu chairperson mai Tabitha Khumalo kuti vange vaite zviri nani.
Zvati zvazikanwa here kuti chii chavakaroverwa uye kuti vakavarova ava ndivanani?
Pasati paizikanwa kuti zvingava zvii asi vane information yakati kwani ukoko kuBulawayo vatizivisa kuti mafambisirwo aro zvakaitwa basa nemafambisirwo evanhu vanenge vakadzidzira basa nekuti zvinooneka ka panenge paitwa crime kuti iyi yaitwa neordinary munhu hanzwa nzara kumba kwake akatsega ndindoponda munhu kana kuti ndindoba necrime inenge yaorganizwa kana kuti yarongwa painenge yarongwa yobva yanza ngatichenanodi kundobata munhu uyauya navanhu vanenge vari trend. Saka mataurwa zvichiita ndeyekuti vanhu vakaita izvi vanhu vanenge vakatozvironga vanhu vanenge vakatori trend kuita zvinhu zvakaita seizvi. Saka ndomanokwatisa kutambira kuti panenge pane kafaplay karipo munyaya dzetu dzezvematongerwo enyika idzi.
Pari zvino vanokwanisa havo here kutaura?
Kutaura hungu vanotaura asi sezvatataura kuti kutaura chaiko panyaya hapana mafoni vakatorwa mafoni ese saka vangori munhu akangotogara muhospital nekuti ndofunga ivo vanenge vachida kutora information pamafoni pavo kana kuti vanenge vachida kuti vasakwanisa kunge vachitaura nei pasi rose zvinenge zvichiitika panguva yacho iyoyo.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nengo zeMDC Alliance Youth Assembly dzinoti mumiriri weHarare West muParamende muzvare Johanna Mamombe, mutevedzeri wasachigare muzvare Cecilia Chimbiri nemutevedzeri wemurungi wamabasa muzvare Netsai Marowa vachamira mberi kwedare raMajestic nhasi muvhuro kunzwa mutongo wechichemo chavo chekuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatonge vachibva kudzimba dzavo. Vazvare Mamombe naChimbiri vanopomerwa mhosva yokuverenga gwaro kuvatori venhau panze pedare raMajestic vachityora mutemo wekurwisana neCovid-19. Muzvare Netsai Marowa ari kupomerwa mhosva yekuti akarova mupurisa. Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vaudza Studio 7 kuti vatatu ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa.
Cecilia Chimbiri orarembo Johanna Mamombe Cecilia Netsai Marowa wakasungwa pazuva pfuura sezvatinoziva kuna musechishanu pavanga vaenda kunoripota paresendral under their bail reporting conditions pane dzimwe mhosva dzavari kuomerwa dzekumashoroko. Saka vakamira pamberi pedare nomusi wemugovera kuHarare Magistrates Court pamberi pamagistrate eungai Musisutu Guriro kwavakanyaya dzavo padzakaiswa pamberi pedare.
Vari kupomerwa mhosva dzei?
Vachipomerwa mhosva yekunzi namuzvare Johanna Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri vanga vachinzi vakaita mhosva yekunzi partaking kana kuti munguva yecovid yoko lockdown yatanga ripo iyi vachipomerwa mhosva yekunzi vakaverenga gwaro kana press statement kana vakaita adresa vajournalist vatape nhau panze peHarare Magistrates Court nemusi wechina musi wa 25 February.
Vanobvuma here mhosva idzi?
Mhosva iyi vari kuigamba zvinhu zvakatarwa pamberi pedare remagweta avo mukoma Jeremiah Babo namukoma Charles Kwaramba vakairamba pamberi pamagistrates court. Iko zvino vari kuChikurubhi Female Prison kunova kujeri kunoendeswa vanhu vanenge vasungwa vadzimai vari kuChikurubhi Female Prison ndokwavari vari vatatu kuna muzvare Netsai Marowa ari kupomerwawo mhosva yekunzi ari kunzi akarova mupurisa kupolice station kwaanga aida achinoripota.
Chii chiri kutarisirwa kuitika nhasi kudare redzimhosva?
Takamirira kuti magistrate ungai Musvisvisvi Guriro wape mutongo pabail application yakaitwa nomusi wemugovera with regard to honorable Johanna Mamombe na Cecilia Chimbiri ndo patakamirira kuti papihwe bail application ruling on the bail application. Asi pana Netsai Marowa takamirira kuti bail hearing continue na chikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kumba chirindirire mberi.
Avo vange vari mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vari parunhare neStudio 7. Hurumende yavaBiden inoti ichabatsira vanhu veAmerica pamwe chete nemakambani ari kuvhiringwa nechirwere cheCovid-19 kuti zvinhu zvivarerukire panguva ino yokurwisana nechirwere ichi. Bhiri rekuti vaBiden vape mari idzi kuvanhu rakabudirira muParamende kana kuti muSenate nemusi wemugovera. richaendeswa kuna va Biden mangwana chipiri kuti varisaine vanhu vagotanga kupiwa mari iyi. Wese anotambira mari iri pasi pezviuru makumi masere emadhora $80,000 pagore achapiwa madhora chiuru nemazana mana $1,400. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubva zvatangidza vaBiden kutonga vari kuedza kurwisana neCOVID-19 pamwe chete nekusimudzira makambani asati avharwa vachiti pari zvino America yave kubaya nhomba vanhu vanopfuura mamirioni maviri pazuva. Ukuo makambani achibatirwa kuti asavhara. Vanoti mari iri kupiwa vanhu iyi ichakonzera kuti vanhu vatenge zvinhu izvo zvichabatira makambani kuti asavhara uye kuti asamisa vanhu mabasa.
Hurumende yaBiden yatora mashano akati wanzei kumazuva mashoma avati vatonga vangaita mazuva 46 days. Chikuru chavanonyo kuita kupasa mutemo wokupa vanhu mari inonzi stimulus package yei $1.9 trillion. Saka mutemo uyu uchazoita kuti vanhu vapiwe mari vanenge vaya vanotambira mari inenge iri $75,000 pagore zvichidzaka vachawana macheki emari anosvika $1,400 pamunhu. Vana vana makore 17 zvichidzaka vachiwanawo mari imwe cheteyo. Saka uku kukutidzira ufumi hwenyika yeAmerica nokuti vanhu vakapiwa mari vanobva vazoenda kumabhizimusi vondotenga. Mabhizimusi ayaya anenge akuzoita mabasa akucreata mabasa akuhaya vanhu zvekare. Asi pavanotenga vanhu ivavo kumabhizimisi iwa vanenge vachichajwa ka sales tax inozoenda kuhurumende zvekare. Mabhizimisi iwavo paanocreata mabasa vanhu vachihayiwapa mabasa vanhu ivavo vanozoenda kumabasa pavanohora vanozochajiwa zvekare income tax inozenge ichienda kuhurumende zvekare. Saka zvinhu zvinobudiririsa ufumi hweAmerica. Kubudirira kweufumi hweAmerica tinoziva chose kuti kubudiriravo kweufumi hwepasi rose nokuti America ichange ichizo mabhizinesi aAmerica achange achizotenga zvinhu kunyika dzakasiyana siyana dziri kunze pamwe nokusumudzira zvekare mabhizinesi avo anenge ari kunze kwenyika. Saka ndiwo mamwe matanho ari kuitwa nehurumende yevaBiden zvekare iri kuitazve kuti vanhu vabayiwe mushonga wenhomba yeCOVID-19 muno muAmerica kuti pasaita urwere ihwohwo.
Vanhu vari kupiwa mari kamwe chete macheka mataurawa $1,400. Inobatsira sei mari iyi sezvo mabasa ave mashoma uye mamwe makambani achivharwa pamusoro pecoronavirus iyi yanetsa kudai?
Inobatsira zvikuru mari iyoyi sokutaura kwandamboita kuti painopiwa vanhu vakunyanya vari kushaya havakwanisi kuichengetedza mudzimba vanoendesa kumashopu kunotenga. Pavanozvitenga ipapo mashopu iwayo achawandirwa navatengi agotanga kuhaya vanhu kucreata mabasa. Dambudziko riuno kuAmerica seriri pasi rose nderamabasa nenyaya yekuti vanhu havana mari yokunotenga. Vanhu munyika ipi neipi zvayo vakatanga kugotenga vakapiwa mari mabasa anobva atanga kugadzirwa kumakambani akasiyana siyana. Ndiwo kubetsera kwaiye ikoko zvekare mari iyi chero ukakona kuishandisa ikangogara kubhengi chete ukaiisa kubhengi bhengi inenge ichitoishandisa kugadzira mabasa kana kungava kukweretesa mabhizinesi kungava kukweretesa vanhu vanotengesa dzimba. Saka ndizvo zvikuru zvinoita kuti mari inopiwa vanhu iyi ibatsire vanhu vakawanda.
Profesa Masocha, tinoziva kuti hapana chamahara pasi panapa. Mari iyi ichadzorwa sei?
Kudzorwa kwemari iyi zvekare inodzorwa nesu zvekare navachateera vasukuru vevasukuru vedu vanenge vachibhadhara mitero yakawandisa chaizvo yainonzi ukaona basa haditi unenge uchichajwa income tax. Ukandotenga zvekare pashoma iyoyo pawakubasa uchachajwazve mari yesales tax
oka kwenye chanchi kwenye nisha change wa interest kia maria siya na chanchi kwa yoyo njoo inige chinda kuhurubeji urubeji isi sopso sera mari iwi inige afaga nukutino za ukutiva nuku purpose wa mchema uwe 1.9 trillion dollars sifu wa amerika hene mari ayo inige chikwereta amerika hene chikwereta isoska kuma 25 trillion dollars inige chikwereta isi sopso sa serandoo kutosa kudita mari yoyo kutimushandi woka woka uwa batiri wachika mchema yake maria chichinda kuhurubeji ukandotenga zekare usabatiri wasi mtiro ukutenga koko ili zikira kuhurubeji ase zisetora makore na makore sana ukwereta kukwereta wa amerika ikikwereta kuwana na wana vedu sende la peruwa sangu wakipanda la mateksa haka kukwira chanisu kutusera marichos
abo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Tombo tarisa shiri muma pepa nau anasi. Kuroni korino ji mudzimai weva mbove mtungamiri wenyika Amai Grace Mugabe nevamwe vavo munezva mabhizimisi vari kuongororwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission zvichitevera mashoko ekuti vakatora mastands kuBorodelo anoita mamirioni gumi emadhora ekuAmerica vakasaabhadhara. Muherald hurumende inoti yamisa kupunzwa kwedzimba dzakavakirwa pasingabvumidzwi kusvika pawanikwa mari yekubhadhara varidzi uye kusvika pawanikwa nzvimbo yekuvaendesa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 Emmanuel Nasa kanaka museko ko asichengetedzei COVID ichakurova vakuru tikazozvisana nane anaudzona kuti kudai iri mvudzo wangu zvoni zvamakare zvoni azvane zvuva vanzvudza amutungamire awe bato makafunza abatamisa nhasi nemadubvunza iye munanga vamunangagwa chaivo toda kuvawo zvotaurawo vamunangagwa ivo amuone pache zvavo zvenai.
Vakomanaka zvakangokoshawo kuti tingoziva kuti vakutanonoka gwande vari kupi chii chiri kuitika kwavari kunyange iri COVID-19 yavabata. Tinongodawo kungozivawo kuti zvii zviri kuitika kwavari semunhu watinongoteerera nguva nenguva. Ndinoti dai mangotiudzawo kuti tizive kuti munhu wedu ari kupi. DMG Crispin Ramaji achimwene mudzani mashoko apa ndinoda kukwazisa mhuri yose yekwaZengeya nekwamudzani ipavhimba matabasa henyu.
Crispin mudzani ndinotenda zvikuru nemashoko ako umwe wangu. Ini ndakasimba zvikuru ndange ndichingotura mafemo asi kuchingove kuzorora badzi ndiri mutano zvikuru ndinotenda. Uyezve mudzani handisati ndava gwande aiwa ndichiri wande kwasvitako.
Mwana nakanaka muri Zimbabwe. Ndira kukomenda neisha ngaitaurwa naamai ava vanga vachiti vanoona sekuti vanopikisa kana opposition yemuzimbabwe yakungoopoza for the sake of opposing. Ndinga ndakasiyana navo pakufunga nemaonere atinoita zvinhu zviri kuitika mukati menyika yezimbabwe. Ndingati from 2018 ono prepare my elections ekudenga nzvimbo yatakaenda iri kuVirginia muno muzimbabwe muno pakasimuka umwe murume akataura wezanudee pakati munhu anenge avhotera chamisi munhu iyeye anofanira kudzingwa munzvimbo iyo iyoyo. So zvinhu zvakaita seizvozvo pane umwe murume akabirwa zvinonyadzisa zvekuti kana mukabvunda munzvimbo iyoyo zvinonyadzisa zvisingaite ende zvinhu zvakadaro zvinoda kudhina unzwa ende handifungi kuti these people are opposing for the sake of opposing.
Mamukase mukoma tanonoka pasiji apa mamukase ine zita zvinoitwa Lesmart Njanji ndiri kuna South Africa mukurovazali. Ini zvangu ndoda kutaura pamusoro peava vekubva kuMDC Alliance vachiti vari kuenda kuzana PF. Izvizvi hazvimbotinzwisa mudumbu kana kubatwa nekutya. Tinotofara nazvo nyore zvinenge zvaratidza zvega kuti
Iwo wanga wasiri pachirongwa chekuda kusunungura Zimbabwe. Ninyata haungabve ku MDC wochienda ku Zanu PF. Kana waona kuti zve MDC zvaramba, uchiminzi unengwa toona kuti zvimatukuru yenyika uchadi. Saka unotogara kutosiyana nazvo. Kwete kuenda ku Zanu PF. Zvinenge zvaratidza zvega kuti ivo chavanoda imari, ninyata maybe vanenge vaona sokuti ku MDC kwacho koko mari yacho havachaibato zvirinani pabasa ravo. Saka vakaona ku Zanu PF sokuti ndiko kune maguta. Saka vanenge vari busy nekuda zvigaro nedzimari chichi. Saka avo havana basa nenyika, haisi problem. Ndozvitaura futi pane ava vamuhadhi. Izvi zvavaita zvinonyadzisa. Zvinonyadzisa shuwani kana tikatarisa zera ravo so nezvavari kunzi vaita zvacho ka. Zvinotonyadzisa, hazvimbototauriki ba, hazvitauriki, zvinonyadzisa.
Makadii henyu vana Blessing Zulu, tanonoka Hwande, jinga kandimire. Muri kuitawo basa. Iniwo handoda kutenda zvikuru kuti at least zvinhu zvakaitawo semapolitics. Mwari vanongotenderawo kuti tidarike nemo. Asi chandodawo kungotenda ndechekuti izvo manayire akaitawo mvura vamwe tinongonzwa zvakatinakira. Problemu inokurisa ndekuti dai Mwari varamba vachingonaisa mvura sekunaya painenge ichiita, taikwanisa kunge tiri vanhu vanoita zvakanaka. Inini zvangu ndirikugara ndiri kuno kuBide Bridge. Ndinonzi Zvimakazi.
Mamukasi vashamarari vedu vestudio 7, vana mukoma Chonga nana mukoma Tanonoka. Zita ndinoitwa Semagura, Cape Town, South Africa. Ndoda kutaurawo pamusoro pechigaro chavo mahadhi icho chavakasiya. Ndinofara chose nevana veZimbabwe vanopawo muono, vanotaura kuti ngachigare zvacho chisina munhu. Ndinobvumirana nazvo chinzvimbo ichocho zveshuwa ngachigare chisina munhu, because hapana rubatsiro guru kuita munhu ane chinzvimbo ichocho. Saivova mahadhi hapana kana chavakamboita. Chotinototi uyu munhu uyu pavice president wake akaita ichi nechichi, kana kutaura zvako chaiko chaiko, hapana kana chataimbonzwa vachitaura.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Pateperi mpencha, haisatawa, haisapela mpencha.
Lapo, eza gua,
kambo kanobva ku The Trumpies. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi.
Veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 kunyange hazvo imwe mitemo yekurwisana nechirwere ichi yanyevenyutswa. Vazvare Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNesai Marowa vachamira mberi kwedare raMajistrate nhasi kunzwa mutongo wechikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kahuwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.